Chiripo chikuru ndechekuti vashandi veProgressive Teachers Union of Zimbabwe vanova vadzidzisi munyika vari kutsutsumwa kuti hurumende haisi kuvabata zvakanaka. Iye zvino mari yatambirwa musi wechishanu unouyu imari shoma zvikuru. Panga paine tarisiro yekuti pane imwe mari yainzi nehurumende $80 inonzi inotedzera US dollar iri index to the US dollar. Mari iyoyo haina kuuya sekutarisira kwatanga takaita, nekuti taitarisira kuti mushandi anenge awanawo mari $80 iyoyo yanga isingafani kunge iri pasi pe478,000. Asi vashandi vaidu varayiridzi vari kuwana mari vamwe isi kutombosvika 200,000. Kureva izvo kuti mari iyoyo haisi kukwana and ticha hachagoni kurarama muZimbabwe. Saka chichemo choramba chingori chimwe chete chekuti haiwa hurumende iri kutibata zvisina kunaka. Ndosaka vashandi vati haiwa kana zvadaro toenda kubasa mazuva mashoma nepamusana pekuti mari yatiri kuwana yacho haisi kukwana. Ndozviripo izvozvo.
Mazuva mashoma adarika vamajongwe, takanzwa sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions richizivisa kuti vashandi vese vehurumende havachakwanisa kunge vachiramba vachienda kumabasa. Imi manga muchienda kumabasa here kubva papiwa chiziviso ichi kuti muzozivisa nhasi kuti hamuchaenda kumabasa?
Nyaya ihombe ndeyekuti isusu tinoshanda pamwe chete neivavo vanhu vekuputsa ivavo. Asi chiripo chaiye ndechekuti tikaramba tichitaura zvinhu zvacho zvisingaitwi hazvibudi zvakanaka. Saka iye zvino I think challenge yapa kuti union yega yega ngaimbomobilize vanhu vayo tione kuti zvinobuda sei, nepamusana pekuti mamiriro akaita zvino tikatadza kutowana zvatinowana iye zvinezvi maelections asati aitwa, maelection akapera hapana chedwa, nepamusana pekuti vanenge vangu tahwinha tazvihwinira. Saka hapana, saka tingoramba tichingodzokorora point iyoyo yekuti hurumende yeSecond Republic ngaikoshese mushandi, ngaitirire zvekudiwa nevashandi, yoedzawo zvakare kuti inzwisise kuti vashandi zvavari kutaura hazi zvinhu zvekunyepa, hazi zvinhu zvokuda kungovarwisa, asi zvinhu zvekuratidza kuti mushandi chaiye atambudzika paZimbabwe.